Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu gunyana 30, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe samunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 7837 zvichitevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi maviri nemumwe chete nezuro. Vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vari mumadhorobha vobatsirwa nechikafu neWorld Food Program. Zvino hazvina kumira zvakanaka pamuzinda weMorgan Tsvangirai House muHarare zvichitevera gakava riripo pakati pevechidiki neutungamiri weMDCT. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 7837 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nemumwe chete nechirwere ichi nezuro. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi vanhu vagara vari munyika. Hapana munhu akafa nezuro izvo zvasiya uwandu hwevanhu vafa munyika huchiri pamazana maviri nemakumi maviri nemasere. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vakasvika pazviuru zvitanhatu nezana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 6122 zvichitevera kupora kwevanhu gumi nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave chiuru nemazana mana nemakumi masere nevanomwe kana kuti 1487. Zvichakadaro uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hunonzi neJohns Hopkins University yemuAmerica wadarika mamiriyoni makumi matatu nematatu nezviuru mazana mapfumbamwe negumi nezvitanhatu kana kuti 33,916,000. Kuchitiwo vanhu vafa vadarika miriyoni imwe chete nezviuru gumi nezvitatu kana kuti 1,013,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni manomwe ane zviuru mazana mana nezvisere kana kuti 7,408,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi kana kuti 210,000. Bazi reUnited Nations rinoona nezvechikafu reWorld Food Program kana WFP rinoti uwandu hwevanhu vari mumadhorobha vanoda chikafu hwasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million kubva pamamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Nasi WFP yatanga kubatsira vanhu vasina zvekudya mumaguta nekuvapa mari inosvika madhora gumi nemaviri ekuAmerica panguva iyo uwandu hwevari kuda rubatsiro rwechikafu hwawedzera nekuda kweCOVID-19 uye kurasikirwa nemabasa kwevanhu vakawanda nenyaya iyi. Vanhu zviuru zana nezvitatu nemazana manomwe kana kuti 103,700 vari kupiwa rubatsiro urwu kuGokwe, Redcliffe, Kwekwe, Rua, Chinoi, Buera, Chipinge necheGutu. Mari yekubatsira vanhu ava inosvika mamiriyoni gumi emadhora ekuAmerica yakabva kubazi rehurumende yeAmerica reUSAID iyo iri kubatsirawo vamwe vanhu miriyoni imwe chete kumaruwa. Mumashoko kuvatori venhau mukuru weUSAID muZimbabwe vaArt Brown vati vacharamba vachibatsira vanhu vemuZimbabwe nechikafu uye munyaya dzezveutano munguva ino yekurwisa COVID-19. Mukuru WFP muZimbabwe amai Francesca Elderman vati COVID-19 yakapa kuti vanozviitira mabasa emaoko vashaye chekubata. Mukuru mukuru Employers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanotiwo vamwe vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa sezvo mamwe makambani akundikana kuvhura mushure mekumbovharwa munguva yekurwisa COVID-19. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hongu mabhizimisi akati wande avhurwa nekuti malockdown restrictions anga aripo mamwe acho abiswa uye nguva dzekushanda dzawedzerwa. Asi effect ye COVID-19 nemalockdowns anga aripo yanga yakati kurei yakati simbei.
Munorevei apa Dr. Murefu?
Yakarova mabhizimisi mazhinji zvakaipisisa. Mamwe mabhizimisi akatotadza nekuzovhura. Vamwe akavhura asi haasisiri paanga ari tisati tatanga malockdowns. Saka hongu zviri kufamba nedirection yakanaka kuti mabhizinesi aakuvhura ndo zvatiri kutarisira. Vashandi vamwe vari kudzoka kumabasa, asi vanga vari kumabhizinesi akavhara zvamuchose havachakwanisa kudzoka kumabasa pari zvino izvi. Saka chatiri kutarisira ndechekuti malockdowns akaenda achiitwa easy, marestrictions akaendwa achiita easy, vashandi vakawanda vanodzokera kubasa, makambani akawanda anotanga kufaya. Asi ngatiregei kukanganwa kuti tisati tapinda mulockdown takagara tiitori nemaproblems atanga tiinawo senyika.
Matambudziko api aya?
Tanga tiine maproblems efuel, tanga tiine maproblems emvura, tanga tiine maproblems emagetsi, tanga tiine maproblems eforeign currency, nemamwewo maproblems atingati macroeconomic problems. Maproblems aya haasati apera, achiripo. Saka makambani anoramba achingoafektwa nemaproblems iwava kusvikira agadziriswa. Kana akagadziriswa zvinoita nani? Saka tiri kuti malockdowns ari kutiitira kuti zviite nani semabhizimisi. Mabhizinesi akati wande aakushanda asi haasati adzokera pakare paanga ari lockdown isati yasvika kana kuti isati yatanga.
Saka remangwana rakamira sei mabhizimisi?
Tichine nguva yakati rebei kuti tiite yatingati recovery process, tidzokere patanga tiri, nokuti nyika yanga yagara iri mumaproblems. Saka maproblems iyo tichiinawo tinoda kuti tiagadzirise kuti upfumi hwenyika yedu ufambe zvakanaka, mabhizimisi edu afambe zvakanaka, vanoda kupinda mabasa vawanewo mukana wekupinda mabasa, zvigotibatsira senyika kuti tisimuke mazvita.
Mukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu vachitaura vari parunare muHarare. Zvino hazvina kumira zvakanaka pamuzinda weMorgan Tsvangirai House muHarare zvichitevera kupinda kwakaita vamwe vechidiki pamuzinda uyu nemusi wesvondo. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Musangano nevatori venhau wanga wakokerwa nemutauriri wevakafano bata chigaro chemutungamiriri weMDCT Mozvare Tokozani Kupe vaKalipan Pugen hauna kuenderera mberi kunyange hazvo vaPugen vasvika pamuzinda uyu. VaPugen vanonzi vaudzwa nevari kutungamirira chikwata chevechidiki vari pamuzinda uyu vapo gore-gore kuti vange vakasununguka kupinda kunoita musangano wavo nevatori venhau. Asi vaPugen havana kuita musangano wavanga vadai dzira vakazoudza Studio 7 parunare kuti vanga vachifanirwa kuita musangano ine vamwe vatungamiriri avo vazenge vabatikana kuuya.
Ndandichida kuita press statement. Ndaifanika kuita press statement yacho na SG Honorable Senator Monzora na Chairperson Honorable Senator Komich, asi havana kukwanisa kuuya nekuti vanga they were with the lawyers. Saka vakandifonera kuti ndiuye sa spokesperson nditore information iyo kuti nikwanise kupa imi semedia.
VaGore-gore avo vanovasa chigaro vechidiki mudunhu reHarare vati vange vachitarisira kugadzirisa nyaya dzeMDCT pasina zvekushandisa matare. VaGore-gore vati havaoni vaine chavakakanganisa pavakapinda pamuzinda uyu uye vari kutevedzera zvakataurwa nedare pamusorosoro kuti bato ravo ridzokere paraive muna 2014.
Ndaitoziva kuti handifaniri kubvuma kuti mayouth aburitswe munomu, ende ini handina munhu anofanira kundiburitsa munomu nekuti ndiri munhu weMDCT, ndini chairman weyouth assembly yeHarare. Inini ndakabvumirwawo nekoti kuita basa rangu sachairman weMDCT muno muHarare semabvumirirwo akaitwa mastanding committee members kuita basa ravo.
VaGore-gore vatiwo vakatyamadzwa nekuramba kupinda muzinda webato kwaitwa navaPugen vachiti vanga vachizovachengetedza kunyange hazvo vasiri pavanhu vakasarudzwa muna 2014.
Information and publicity ndo
vakanganisa vaifana kunge vapindawo mukati vaita press conference yavo sezvese antagadzira zvese samazuva ese ndofunga majournalist vapinda mukati maona kuti mukati tanga tagadzirira
mutevedzeri wavagore gore vastanley manyinga vana vatiwo kunyange hazvo pakatora nguva vechidiki vasinganzwisisani mushure memutongo wedare waiti muzvare kupe vafanobata matomo eutungamiriri vati vechidiki vakazoona kuti zvakakosha kutevedzera zvakaturwa nedare vogadzirisana kuitira kuti vafambire mberi sebato
zvaiita kunge papindira umwe munhu kuti tidzoke kumashure asi nawo nekuti zvaakuoneka kuti ndozvatinofanira kuita taakuti ngazvichifambeika sekutaurwa kwaitwa nekoti ninganga ari panzvimbo yakati ninganga ari panzvimbo yake munhodzokera panzvimbo yake tofamba akatobuda nezviri kutarisirwa pamutemo wenyika tisarambe ndofunga ndozviri kukonzeresa kuti tidhonzerane focus yedu yochinja tichinetsana mumba panzvimbo kuti focus yedu tinge tichinetsana nehurumende iri kutadza kuunza chikafu patafura
asi vapugeni vashora zvakaitwa nevechidiki ava vachiti kana vaive vaine zvinyunyuto vangadai vakashandisa nzira kwadzo dzekuisa zvichemo zvavo vatiwo muzinda wemorgan tsvangirai house mahofisi nekudaro hapafanhwi kugarwa sepamusha izvo zvapa kuti vaende kumatare kuti varimo ava vabviswe zviri pamutemo vagore kore nevamwe vavo vatiwo kunyange hazvo vasati vapiwa mapepa anoti vabude pamuzinda uyu vatoendesawo mapepa avo kumatare vachiti havafanirwi kudzingwa pamuzinda uyu sezvo vari kutevedzera zvakaturwa nedare muna kurume wegore rino kuti vadzokere kuzvigaro zvaiveko muna 2014 kusvika kwaitwa musangano weextraordinary congress studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori mukuru wemdct vadouglas monzora sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo asi vamonzora vakaudze Studio 7 nezuro kuti vakaenda kumatare vaine chinangwa chekubvisa vanhu vari kugara pamuzinda webato zvisiri pamutemo ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Gakava kana kuti debate rekutanga rakaitwa nezuro manheru nevari kukwidza musarudzo yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump veRepublican Party pamwe navaJoe Biden veDemocratic Party. Gakava iri rinonzi richapinda munhoroondo yeAmerica sezvo rakanga risina kurongeka. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi miyadze zvematongerwo enyika Dr. Chipodendere kuti tinzwe maonero avo.
When I listened to Joe talking about a transition, there's been no transition from when I won. I won that election. And if you look at crooked Hillary Clinton, if you look at all of the different people, there was no transition because they came after me trying to do a coup.
yakanga iri nyaya kuti vaviri ava vachabvuma here kutambira maresults anenge abuda pakupera pekunge vanhu vavhota uye nyaya yekuti vaya vari kutumira sarudzo dzavo netsamba sarudzo idzodzo dzinenge dzakachengetedzekai maonero angu ndeyekuti vatrump vari kutaura ivo kuti havatambire maresults ivo kana vasina kugutsikana nawo izvi zvitsva hatisati tambozviona muamerica nyaya yemaresults iyoyo inenge ndiyo ichava zvenyaya hombe pakusarudzwa kwasupreme court nominee muzvare Amy Barrett nekuti kana maresults akabuda vatrump vakasamabvuma anenge avafanira kuendeswa kucourt huru kusupreme court pamwe chete necongress ndo vanenge vakuzogadzirisa nyaya dzacho
vaBiden vakati panyaya iyoyi yezvichabuda musarudzo.
And in terms of whether or not when the votes are counted and they're all counted, that will be accepted. If I win, that will be accepted. If I lose, that will be accepted.
vaBiden vakati ivo vanotambira zvinenge zvataurwa nemaindependent observer nevakati ivo ndizvo zvavachatambira. Asiwo mashoko iwayo anogona kuzonetsa nekuti kana maDemocrats vakazotiwo kuda vabirirwa ivo vaBiden vakati vachangotambira zvinenge zvabuda musarudzo kuda zvinogona kuzokonzeresa futi nyaya izvozvo
tombotarisa kutatsurana kwanga kuri kuita vaviri ava makakuonawo se kukurukura kwavaiti
kwanga kwakanyanya zvandaverenga mumapepanhau pamwe chete nepamasocial media vanhu vazhinji vari kushamisika kuti kunyanya president unhu hwavo hwakanga husina kudzikama vakanga vachitukirira nekushoropodzana zvakanyanyisa zvekuti nyaya dzinofanirwa kunge dzakadiscaswa dzakafanana nekuita nezvecoronavirus neiyoyo nyaya yemaballots pamwe chete nemamiriro eeconomy hazvina kuwana nguva zhinji pamusano pemaitirwo aiitwa debate racho.
Ko, panyaya yerusaro raganda takatarisa panyaya yeBlack Lives Matter yatinoona yanga iri kunetsa chaizvo imo muno muAmerica.
VaTrump vanoti ivo muAmerica hamuna dambudziko rerusaro raganda. Vanoti ivo vaya vanoda kudzidzisa vanhu nezvenhau dzerusaro raganda vanhu vakavenga Amerika. Chimwe chatakaona ndechekuti vakaramba kudenounza kana kushoropodza vaya vanonzi Proud Boys vari kuenda kunenge kwakaungana veBlack Lives Matter vachirova vanhu. Saka vazhinji vari kutibato iroro nderewhite supremacy. Zvakakatyamadza vanhu kuti pamberi pepasi rose vaTrump vakatadza kubvuma kuti muno muAmerica mune dambudziko huru rezveusaro raganda. Vabaiti vakakasika kupfuma asi munoona dambudziko rematauriro anoitwa nyaya dzerusaro raganda ndechekuti vese vari vaviri sevanhurume vechirungu vakabva vamhanya kutaura nezvelaw enforcement. Ndingatiwo kuva Biden vanonzwisisa nhau dzerusaro raganda idzi dzerace neBlack Lives Matter zvineutsamu.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunare vari kuMassachusetts naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vemuAmerica vachiri mukuchema kushaya kwevai vemutongi wedare repamusoro-soro amai Ruth Bader Ginsburg. Urongwa hwekurangarira mutongi aive nemukurumbira uhu huri kuenderera mberi munyika yose. Kurangarira uku kuri kuitwawo pamberi pechinyorwa chakaitirwa amai Ginsburg muna Gunyana 2019. Nyanzvi muchirwere chegomarara muGhana dziri kuchema-chema zvikuru kuti chirwere ichi hachisi kutariswa zvakanaka kunyange hazvo chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika iyi vanenge vabatwa nacho. Nyanzvi idzi dziri kutarisirawo kuti kufa nechirwere ichi kwechizvarwa chekuAmerica chaiita mafirimu Chadwick Boseman uyo akaita mukurumbira mufirimu reHollywood rinonzi Black Panther kuchaita kuti vanhu vanzwisise nezvechirwere ichi. Zvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvakabatana nenyaradzo Funeral Home pachirongwa chayo chekubatsira vari kunze kwenyika panguva dzekushayikirwa cheSawira International Plan. Zvarwa zveZimbabwe izvi zvakabatana pamwe chete zvikaumba kambani yeMKI iyo yakazobatana nenyaradzo Funeral Home muurongwa hwekubatsira zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikuru muno muAmerica nekuCanada. Mumwe wevakuru vekambani yeMKI vaIsao Mavindidze avari mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica vanoti chirongwa ichi chinobatsira nekutakurwa kwemufi kuenda kumusha kutenga chikafu, bhokisi, bhazi rekuzotakura hama nezvimwe zvakawanda zvinosanganisira matiketi maviri endege ehama dzinenge dzichiperekedza mufi. Kuti munhu awane rubatsiro urwu anofanira kunge ari nhengo inobhadhara mari shoma-shoma pamwedzi. VaMavindidze vanoti vakaona zvakakosha kubatsira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika mushure mekuona kutambudzika kunoita vanhu vachiedza kuunganidza mari yekuti mufi atakurwe achienda kunovigwa kumusha. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata VaMavindidze kuti tinzwe zvizhinji.
Tinokutenda izvikuru nokuti pamukana wokuti titaure nezvenyaya iyi muchirongwa chino. Hongu Sawira International Plan iboka kana kuti izvo division yenyaradzo Funeral Home Policy iri kuZimbabwe. Saka vakatangisa international division. So kuziva kwamunoita zvezvarwa zveZimbabwe zvapararira pasi rese. Saka panga pasina an organized funeral policy yakaita seyatangwa iyi SIP Sawira International Plan. Saka iplan inobva kunyaradzo is their international division inokava maZimbabweans ese ari mudiaspora.
Saka imi chii chakazoitawo kuti muite chido chekupinda kana kubatana nenyaradzo muchirongwa chaiyo ichi?
Sokuzira kwamunoita imimi somunhu agara muno muAmerica kwenguva yakati rebei, munoona kazhinji kana mumwe wedu akashaika, kazhinji vanhu vanoita maGoFundMe kuti vanhu vabatsirane kuviga kana kuti kutumira mutumbo munhu anenge afa kuendera kuZimbabwe. Saka policy yakatarisana nemaZimbabweans. Isusu vari kuno uku takapiwa contract nenyaradzo yokumusha kuti tiva represente as agents dzinotengesa Sawira International Plan on a commission basis. For us, e-community service also. Nokuti sekutaurwa ndamboita togara tichingoona hama dzedu dzashaika dzinoita maGoFundMe. Tikaona kuti apa tikatima up necompany in a good reputation senyaradzo panyaya dzokuviga vanhu nokurepatriata. I think tinenge taita zvinomusoro. Saka chasara kutaurira vanhu vese kuti pava nomukana uyu wokuti munhu anokwanisa kutora policy achibhadhara mbijana mbijana pamwedzi kuitira kuti ramangwana hatizivi musi kana nguva wazvinoitika vanosara vasazosara vachinetseka.
Urongwa hwenyu huri kutambirwa sei neveruzhinji? Tichiona kuti vakawanda muchivanhu chedu havadi kukurukura kana kuronga nezverufu rwavo.
Vanhu vari kutambira nyaya iyi zvakanaka zvikuru. Vanhu vese vatinotaura navo kazhinji vanenge vasina kumbofunga nezvazvo kana kuti kumbowana munhu anotaura namadifferent plans aripo namaoptions. Sokutaura kwamuri kuita, vazhinji vedu hatipi nguva yokumboita nhoroondo dzorufu, be it mumhuri dzedu, within families, masangano edu yatinawo, macommunities. Hatina nguva yokugara pasi vanhu vasati vafa. Tinongomira kuti kuite mafuneral ndopouya mufundisi navamwe vachitaura nezverufu. Asi isusu zvatiri kutaura zvinova zviri kutambirwa navanhu zvakanaka zvikuru, zvokuti nyaya idzi ngadziitike vanhu vasati vafa.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari mumwe wevakavamba kambani yeMKI vaIsau Mavindidze vachitaura vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Vana vari kuzvarwa nguva yavo isati yakwana kana kuti gava mwedzi vari kuwanda mumatunhu mazhinji munyika, izvo zvave kutemesa musoro nyanzvi munyaya dzezveutano. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakuru vezveutano mumatunhu akasiyana-siyana vanoti dambudziko rekuberekwa kwevana nguva yavo isati yakwana riri kuramba richikwira munyika. Vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvevana mudunhu remashonaland east, Dr. Chenai Toro, vanoti dunhu ravo rine vana vanosvika zvikamu makumi maviri nechidimbu kubva muzana vari kuzvarwa nguva yavo isati yakwana.
Poita kuti nyaya dzana hypertension kukwira kweBP anokonzera futi kuti BP airambe ichikwira zvokuti munhu anopedzisira aita achiwabhepi. Poita nyaya dzeasa rakawandisa, pressure of work, pressure yakawandisa inokonzera futi kuti munhu aite maprematurebhepi because unenge wakuta basa riri strenuous rakawandisa. Uterasi inozotadza kuti akopwa yorilisa mwana. And then koita kuti nyaya dzemaeconomic hardships vanhu vanenge vagara vachingova stress. Stress on its own can cause
mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMidlands, Dr. Regina Mene, vanotiwo dambudziko iri riri kuitikawo mudunhu ravo. Dr. Mene vanoti kufungisisa kubata pamuviri kwemusikana anenge asati abva zera pamwe nekubata pamuviri kwemudzimai anenge akura zvekudarika makore makumi matatu nemashanu zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti madzimai asununguke nguva yavo isati yakwana.
Munhu ari below 15 kana kuti munhu ari under age kuti atakure nhumbi Nindi mneye asata anasote se, ata asata anasote developer. Kuti achakure nombu iyoyo. Saka ma complications anaita se, anowanda pamunhu iyeye. Even stress futi inenge yakamuwandira. Then above 35 years. Saka zvinokulida futi kune ngirini kupremature delivery.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remasvingo Dr. Amadias Shamu vanoti uwandu hwevana vari kuzvarwa nguva isati yakwana huri kukwira mudunhu ravo kunyange hazvo vasati vaziva kuti uwandu uhu hwakwira nezvikamu zvingani sezvo vasati vapiwa uwandu kubva kumatunhu madiki. Mukuru wezveutano mudunhu reManicaland Dr. Simon Nyadundu vanotiwo kunyange hazvo vasati vaunganidza uwandu hwemadzimai ari kusununguka nguva yavo isati yakwana dambudziko iri rakatarisanawo nedunhu ravo. Mukoti mukuru muwadhi inosunungukira madzimai pachinoyo hospital amai Berita Kanengoni vanoti vana vanosvika zvikamu makumi matatu kubva muzana vari kuzvarwa nguva yavo isati yakwana. Amai Kanengoni vanoti ongororo yakaitwa inoratidza kuti madzimai ane zvimwe zvirwere zvakaita seblood pressure neshuga, kuomerwa neupenyu, kushaya zvekudya zvakakwana pamwe nekushanda zvakanyanya munhu akazvitakura zvimwe zvezvinhu zvinokonzera kuti madzimai asununguke nguva yavo isati yakwana.
Tinotarisa environment yatinayo pa economically vanhu vari straight so mai vakaita stress chinogonotongoitati aite premature delivery because pamwe pachonaka chisupposed kuramba achishanda atsvage zvaari kutsvaga achitakura zvinorema achidii uko ari pregnant zvinogonotongoita kuti aite chii pamwe pachona anogona kungobatwa nekachirwere kekuti iye asi kukwanisa kuti azvirapise haana mari yemushonga anogona kuuya onyorera kuti achinotenga mushonga zvomukonzeresa premature delivery.
Mumwe wemadzimai akasununguka mwana nguva isati yakwana amai Patience Kufandaedza vanoti vakatanga kunetseka neBP pamuviri pavo paine mwedzi mitatu.
Ndakabatwa BP ndine pamuviri pemwedzi mitatu. Kubvira ipapo ndaingonetsekana nekuda kweBP. Izvo chiremba akanditi ndizvo zvakakonzeresa kuti ndisununguke ndine mwedzi minomwe asi ndinofara kuti mwana wangu mupenyu.
Munyori mubazi rezveutano Dr. Jasper Chimedza vanoti vachanyatsoongorora kuti sei vana vakawanda vari kuzvarwa nguva isati yakwana kana vatambira magwaro anobva kumatunhu ose munyika. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa uwandu hwevana vanoberekwa nguva yavo isati yakwana kuzvipatara zvikuru munyika zveHarare neParirenyatwa, ongororo yakaitwa gore rapera ikaburitswa muCentral African Journal of Medicine inoratidza kuti vana vakazvarwa pazvipatara izvi nguva isati yakwana zvikamu zvisere kubva muzana. World Health Organization inoti pasi rose vana mamiriyoni gumi nemashanu vanozvarwa nguva yavo isati yakwana uye vana miriyoni imwe chete vanofa munguva dzekuzvarwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vari mumadhorobha vobatsirwa nechikafu neWorld Food Program. Zvino hazvina kumira zvakanaka pamuzinda weMorgan Tsvangirai House muHarare zvichitevera gakava riripo pakati pevechidiki neutungamiri weMDCT. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 30 Mpandula 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale bele COVID-19 lilenkulungwane ezedlula izintathu, 3,252. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili, 7,837, asebebanjwe bele gciwane leli eZimbabwe.
UBiden ubuya lama points lama facts. UPresident Trump sibona ephendula engalaleli imbuzo ebuzwayo ebuza khona akufunayo.
Mongameli Donald Trump kanye lancintisana laye ukhetho lukamongameli lwakwelemelika oluza kwenziwa mhla ka 3 ngolwezi. Umnumzana Joe Biden bangqikilene bachuka nakungxoxompikiswano enziwe izolo ntambama. Abanye abantu balokuthandabuza ukubana iMDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube. Le MDC yalayenzeka mnumzana Nelson Chamisa angamanyana alwisane leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebetholakale bele COVID-19 lilenkulungwane ezedlula ezintathu, 3,252. Lilandelwa iBulawayo yona elenkulungwane eyodwa phose lengxenye, 1,447. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili, 7,837 asebefunyanwe bele gciwane leli elizweni jikelele. Kwasila abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha, 6,122, labulala abedlula amakhulu amabili, 228. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi, 1.4 million, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lanhlanu, 35,954. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amathathu, 33,706,888 ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi, 1,008,874, kubika abekolijini le Johns Hopkins University laseMelika. Ngathi ezicubungula ezombusazwe lozulu jikelele bayabasola kakhulu abaphathi ntambo bakahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokungabi lolwazi lokwenzakala elizweni la kungatsha zabo nxa kukhangelwa izinqumo ezethulelwa abezindaba eziyabe zihlaziwe emihlanganweni yedale labo e-cabinet. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngemva kokwethulwe emihlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eNew Monomotapa Boardroom eHarare. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uthi konke kuhamba ngendlela elizweni enhlangothini zonke zempilo okubalisa ukuvulwa kwezikolo lapho athe kwenziwe amalungiselelo aneleyo wokuthi zivulwe engathinti udaba lokuthi kunje ababalisi bakhalala umsebenzi ngakho ke kakula zifundo eziqhutshwayo.
Following the decision to allow for the first reopening of schools, Cabinet noted that the dissemination of
emveni kokuba sekukhethwe isinqumo sokuvula kwezikolo ngezigaba ababona ngezokusabalaliswa ngemibiko phezu komkhuhlane we-COVID-19 bebone kufanele kusungulwe indawo ezisiza kwezokwenqabela ukusabalala kwalo mkhuhlane zokulonda lapha ezikolweni ama-Sentinel Surveillance Centers. Lezi ndawo zizosiza ekuboneni ukuba ziyalandelwa ngokufaneleyo iziqondiso ze-COVID-19 ukuze indawo zokufundela kube ngeziphephileyo. Isikolo sinye ngasinye sizokuba lequla labezempilakahle elizosebenzisana lalo. Lindlela izosiza ekuthini uthathelwe phezulu kwezokunqabela lomkhuhlane esigabeni.
Isikhulumeli senhlanganiso ezisebenzisana lozulu ezikumanyano owe crisis in Zimbabwe coalition umnumzana Mavelas Khumalo uveze ukhathazeka wakhe phezulu kwethulwe ngabaphathi ntambo abehlukeneyo liviki.
Zingaki izikolo ezingakwanisa ukuthi lokhu kuye phambili? Siyabona kathi esihulumende wethu sehlulekile ukulungisa udaba lwababalisi, sehluleke ukuvumelana lababalisi ukuthi izikolo zivulwe njalo bathole izimali zabo lezo abazifunayo, besithi bona they are now incapacitated. Konke lokho ngama problems akhona, kodwa uhulumende kaphumi egcekeni ukuthi uwalungisa njani ama problems lawa ukuze ilizwe lethu liye phambili.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelo wamancitshana layo ugcizelela kulokho esithi zisemnyameni omkhulu inkokheli zethu kokwenzakala ezigabeni lemphakathini xa kukhangelwa imizamo kahulumende yokumelana lomkhuhlane we-COVID-19.
Ilizwe liphakathi kobunzima obukhulu ngenxa ye-COVID-19 le ekhona. Abantwana bezikolo bayafisa ukuthi babuyele, kodwa akubuyeleki ngoba akula zinto zokusebenzisa ezifana lezayeke zakhona, ama-face mask, okokugcoba nje ezandleni kunalokhu ama-sanitizer akhona akula. So kuyinto elusizi kakhulu ukubona abantu betshelwa ukuthi babhadale imali engange-US 60 lapho bengena elizweni. Imali leyo yezoncedisa bona abantwana okumele baye ezikolweni, so kumele iye kuhulumende njalo. Ngakho-ke uhlupho oluza kuba khona ukuthi yena umatesta wangikhona nguye futhi ozabuyathatha imali yakhona. So kusho ukuthi sizabona abantu abaningi bebanjwa ukuthi balo mkhuhlane we-COVID, ngoba phela sokuyindlela yokuthi imali ingene.
Uzulu uthi okwenzakala ezikolo lemphakathini kwehlukile kakhulu lalokho uhulumende akwethulela abantu sikhathi sonke ngemva komhlangano wekhabhinethi. Kunje izikolo zikahulumende emadolobheni lemaphandleni ziyafana nje lokuthi kazivulwanga ngoba kulaba balisi bese kukhalaleni umsebenzi befuna ukungezelelwa iholo lokutholiswa impahla yokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19. Kusukela ngomvulo abafundi bebesiya ezikolo kodwa bagcine bebuyela emakhaya bengafundanga lutho, abazali bekhala ngendleko zokuya esikolo kanye lokuthi bahlawulela ize imali zama-school fees. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Kane Matema ngalolu daba yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe, kodwa utshele iphephandaba le-Herald izolo ntambama ukuba njengohulumende bazagcina bexotsha umsebenzi ababalisi bonke abakhalala umsebenzi beqhatshe abatsha. UMathema uthi uhulumende akasoze agoqe izandla ababalisi behlukumeza abazali ababhadale izimali zabo befuna abantwababo babhale imihloliso, abavele belahlekelwa isikhathi eside bengafundi ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus kusukela ngombimbitho lonyaka. Obekumele kwenzakale, uMathema uthi ababalisi ngabe baye emsebenzini izikolo zivulwa, inkulumo zeholo labo ziqhubeka lakho konke okubakhathazayo, hathi ukube bahle bakhalale umsebenzi ngelanga lokuqala lokuvulwa kwezikolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa mhlaka 3 ngolwezi, umnumzana Joe Biden bangxekilene bachukana kwengxoxompikiswano eyenziwe izolo lapho umnumzana Trump asole khona ukhetho lolu esithi abebandla eliphikisayo bazama ukuqilibezela. Untungameli Nkomo usipha lolu daba.
Ababili laba badlephane badlephana kunkulumo mpikiswano le ebilokufuthelana okukhulu. Akukho ngitsho lapho ababone khona ngasolinye. Umongameli Trump njengenhlala yenza usole uBiden lebandla lakhe eliphikisayo elamademokrasi esithi bahlose ukuqilibezela kulolu khetho ngokuvumela abantu ukuvota ngeponso.
As far as the ballots are concerned, it's a disaster. There's fraud. They found
ukuvota ngeponso kule ngxaba ngxoza. Bathumela izigidi zabantu elizweni lonke ama ballot papers. Kulokuqilibezela ngoba amanye ama ballot papers atholakale egangeni.
UBiden yena ukulandule lokho wathi uhlelo lokuvota abantu bengekhaya babe sebethumeza amavoti abo ngeposo yinto evele ikhona kanti njalo akulabufakazi bokuthi kulokudlelezela kulolu hlelo.
His own Homeland Security Director and as well as the FBI Director says there is no evidence at all that mail-in ballots are a source of being manipulated and cheating.
Umqondisi wakhe wogatsha lwendaba zasekhaya kanye lomqondisi wogatsha lweFBI sebekushilo ukuthi akulabufakazi bokuthi ukuvota ngeposo kubangela ukuthi abantu baqhilibezele kukhetho.
Ababili laba bathuzane njalo ngodaba lwabamhlophe abedlulise amalawulo abazonda abantu abansundu. UBiden wethesa uTrump icala lokubandlulula abantu ngemihlobo. UTrump ukulandule lokho kodwa uthe ephiwa ithuba ngumlawuli walenkulumo mpikiswano uChris Wallace oyintatheli zindaba ukuthi achothoze abamhlophe laba kazange akwenze lokhu ngaphandle nje kokuthi kumele bame eceleni mpijana. Baphinde badlephana njalo ngodaba lomkhuhlane we-COVID-19. UBiden esithi uTrump uluphethe buchapa lolu daba okubangele ukufa kwabantu abedlula i-200,000. Kodwa uTrump ukulandule lokhu wathi alubana kunguBiden ophetheyo ngabe sokwafa izigidi lezigidi. Bekulokuthukana okukhulu njalo nanku uBiden uchaze uTrump njengesitandari waphinda wathi ungomdlwane kamongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin. UTrump yena uthe uBiden ungumuntu ongajulanga engqondweni. Sibuze omunye wababukeleyo umnumzana Gary Twala Jackson ukuthi uyibone njani limpikiswano.
Bafuna ukuthenga amehlo abantu ngokukhuluma ngento lezo abantu abangathi bafuna zilungiswe kodwa nje bengagxili ukuthi bazozilungisa njani.
Sixoxe njalo lesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Tim Moringayi.
UBiden ubuya lama points lama facts. UPresident Trump sibona ephendula engalaleli imibuzo ebuzwayo ebuza khona akufunayo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi lanxanje bekulokufuthelana phakathi kukaTrump loBiden kukhona okungafundwa iZimbabwe.
Kungumzekeliso omuhle emazweni omhlaba anjengeZimbabwe ukuthi kasibe le presidential debate kwelaseZimbabwe. Sibabeke abantu baphikisane phambi kwethu bonke ukuze sikhethe sibonile ukuthi bazasenzelani.
Ababili laba basazonqikilana njalo kungxoxompikiswano ezimbili kunsukwana ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Elewotsona lithi selizavula ugwalo labadala amacala odlakela kanye lokuhlukumeza ikakhulu abesifazane labantwana. Leli lizwe libangele sibili kuluhlu lomhlaba jikelele olwamacala okudlengulwa kwabesifazane osekuchiye iningi laba kulelo lizwe bekhathazekile okugoqela abeZimbabwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inombolo ezikhitshwe inhlanganiso ebona ngenani labantu umhlaba wonke jikelele eWorld Population Review ziveza ukuthi iBotswana isilandela ele South Africa kuluhlu lwamazwe alenani eliphezulu lamacala okudlwengulwa kwabesifazane. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uhulumende wakhe usendleleni yokufaka umthetho okhayelane lokuqeda lolu dubo lokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye labantwana.
The bill will be tabled in the next sitting of parliament in November 2020. The draft bill provides for, among others,
umthetho lo uzadluliswa edale lePhalamende ngoLwezi. Lo mthetho ukhangele ukuthi kube lezijeziso ezilukhuni, njalo sivule ugwalo lapho kuzalotshwa bonke abagwetshelwe amacala okudlwengula.
Names and particulars of all persons convicted of sexual offences.
Unkosikazi Sindiso Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana uthi abesifazane abahlaliseki phezu kokuqonga kwamacala okudlwengula kanye lokuhlukunyezwa mahlayana kwabomama.
As a woman, I don't feel safe at all these days because abantu kumele kube yibo abasivikelayo, yibo abasilimisa, abasilimazayo. Obaba bayasigwaza, obaba bayasidubula, obaba bayasibulala, obaba are raping us. These are the people that are supposed to be protecting us.
Unkosikazi Sibanda uthi sekutshengise ukuthi umthetho kawuvikeli omama ngoba abantu abadala amacala la bayaphuma ejele kungaguquki lutho.
Kanyengani abomthetho labo bayehluleka. They take someone and put someone in jail for 5 years, bamkhuphe futhi, only for this person to come and do the same thing again. Ungumama owalimalayo, emotional, physical, spiritual, walimala because of this person. And then after 10 years, uhlangane lomuntu walking free. Kubuhlungu.
Umnumzana Stanley Ncube uthi kufanele kube lohlangothi kulwabomthetho olukhangelane lamacala okudlengula kumbe ukuhlukunyezwa kwabomama labantwana.
Ye, kukhanya amakhesi e-GBV udlakela ikakhulu kubomama labantwana ayaqhela. Thina njengamadoda oqoqo besicela ukuthi amapolisa babe logatsha oluzimele lodwa olukhangelisane lamacala onala ukuze basheshe ukukhipha abantu laba phakathi kwethu.
Esikhathini esisanda kwedlula sekubulewe omama abathile abadabuka eZimbabwe yamacala khona elokhe engakaphutshi. Omunye umama weZimbabwe utholakale ebulewe endlini yakhe ngenyanga edlule emzini weMolopolole ngaphandle kwesigodlo iHaboroni. Kusenjalo eleBotswana linanze iminyaka engamachumi lane lamuhla lokhe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1966 kodwa bekuthule kungelamadili, njalo uhulumende utshele abantu ukuthi bengahambahambi ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngingumathi Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisabwe kwele Botswana.
Kulabanye abantu abalokhe bethandabuza ukubana i-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi le-MDC Alliance kamnumzana Nelson Jamisa angamanyana alwisane leZANU-PF kulandela ukumanyana kwabatsha bamacele omabili abathethe isigodlo se-MDCT eseHarvester House eseHarare ngesonto. Ake sizwe abaxoxe loGibbs Dube we-Studio 7 ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni.
Ibandla likhokhelwa nguPresident Nelson Chamisa MDC Alliance likhululekile kakhulu ukusebenza lobani oyisizola neseZimbabwe ozimiseleyo kahle kahle ukuthi yena kavumelani lokubulawa kwabantu, kavumelani lokukhuquluzwa komnotho, kavumelani lento ezimbi ezenzakala kuleli zwe esifana nabogugura undi, kavumelani lokutshontshwa kwabantu besambazwa besenza njalo, njalo ufuna ukuthi lizwe lethu lidlule kuleso sibanga. Hayi laba ababelokhu besithi hey ngoba salwelimpi sifuna ukuthi senze sikuthandayo, hey ngoba umgabe sowafa sifuna ukuthi senze sikuthandayo, sicatshe ngemva kwamgabe lawa abacatsha ngemva komuna. Hayi sifuna umuntu ophumele egcekeni, umuntu ovuma izono zakhe uyangena kubandla elikhulu le-MDC.
Baba Mathe,
angiboni ukumanyana Dube lapha ngendlela engibona khona kule ichathi yami engiyenze ngayikhopha from kuma-UT MDC ethi dissident. So ngiyananzelela futhi lapha kubusa i-tribalism, angeke beze behle ukuthi ukhuphe ukwazi ukuthi bemanyane besebenzisane kunzima kakhulu la, angiboni impela.
Hayi mna ngakwenkana never.
Mabhebhe ngamafutshane sibili, gqiba khona baba.
Akula muntu ozimisele ukuthi amlalele ene uzama her best endaweni sonke siyaziyo ukuthi nzima i-political field yeZimbabwe, asinto elula. And then into engizofuna mina ukutshela njengabantu be-MDC Alliance ukuthi sibanda lapho elizoyeka khona ukuthi lithi linizibi zeZANU-PF liyazidobha liyazivuma ukuthi zingangena kini. Okwakuqala salixolela sazitshela ukuthi mebili bazolitshela ukuthi njengoba lisithi ama-elections ayantshontshwa, antshontshwa kanjani. Selibonile kuvotiwe manje ama-elections yadlula laluza. So selibonile ukuthi akukho ke indlela abangalisiza ngayo ukuthi kuntshontshwa ama elections ukuthi belitshele ukuthi abentshontshwa kanje asilungiseni manje ke liwine lina aliwinanga sibili bilabo laba izibi lezo ezaziqoshwe kuzami. So mina into engayitha ukuthi lina ehlukanani lokuthi umuntu okholisa umbuso weZanu PF le mali yabo athi mayeseqotshiwe limthathe lina limfake kini ngoba abantu bazagcina bengalazi ukuthi kathi lina lingolwaluphi uhlangothi kahle kahle. Yinto engakutshela yona right now.
Ah, uyaphazama ngoba umuntu wonke weZimbabwe wakwabayizanu.
Labo bebengabanye babalaleli baka Studio 7 abaxoxe lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Kwezemidlalo, abadlali benguqu bakhuthazwa ukubana baqale inhlelo ezingabatholisa inzuzo ngesikhathi sebethethe umhlalaphansi. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ensukwini ezedlule inkokheli zeqembu leHighlanders ivakatshele edolobheni lasePlumtree ngemva kokuminywa lugatsha lwabalandeli beqembu olweHighlanders FC Plumtree Supporters Chapter. Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi bahle basebenzisa lelo thuba ukuba baxoxisane kabanzi labalandeli beqembu laba.
Besakuthazela kakhulu imbono abayifakayo kithi ngamasekeli beqembu, into ababona ngani ziyasilela ikakhulu yibo khona ngale Plumtree, into esingabangasifunayo. So sasuka thina lama notes esingathina azasinceda sanini labantu beplumtree abasekeli beqembu abaseplumtree. So kwakuluhambo oluhle kakhulu.
Izikhalazo ezakhulunywa ngabalandeli beqembu leHighlanders edolobheni leplumtree ngezigoqela ukuba iqembu liqale inhlelo izokudinga abadlali kulelo dolobho kanye lasemaphandleni aligqagqeleyo. Ngalokho-ke bathe kumele kuqalwe inhlelo ezokubuthanisa abadlali bese kusithi abaqeqeshi beqembu bevakatshele lezo ndawo kulabadlali khona bayekhetha abadlali abalethalenta. Umoya utheka basoze bami kodwa bazaqhubekela phambili bevakatshela abalandeli beqembu endaweni ezehlukeneyo.
So thina njengeqembu sithi iyo indlela esifuna ukusebenza ngayo kusiya phambili. Lizabona sihamba-hamba endawo eziningi sikhangelana labasekeli, sithatha imibono yabo, sibazisa ukubana kumi njani eqenjini ngoba yikho phela abanikazi beqembu yibo. Yikho nje sithi thina ubuhle bebhoso ngabalandeli bayo yibo abanikazi. Kuqakathekile ukubana sikhulumisane labo, sibabone mathupha, sithathe labo njalo yabo bono sithi njalo ukubathengisela le merchandise yeqembu.
Impahla lophawu lweqembu ebithengiselwa abalandeli beqembu lebhoso edolobheni laseplumtree ngegoqela inkomitsho kanye lezikhwama. Iningi labalandeli libikwa lithenge amankomitsho, kwathi uJabulani Mangwana Chuma, indodana yowayengumgcini sihlalo weqembu uMuyi uJames Mangwana Chuma, nguye wenelise ukuthenga isikhwama esithungwe ngesikhumba sempofu esibiza amadola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu aseMelika. Phezu kokuthenga lokho, bekuphethwe zinkokheli zeqembu leHighlanders abeHighlanders FC Plumtree Supporters Chapter abaphe iqembu imali yachaywa abasekeli beqembu ukuncedisa iqembu ngesikhathi kungela midlalo njengoba kulo bhubhane lwe-COVID-19. Baphinde bacela njalo imvumo yokuba babe le ndawo yokuthengisela impahla elophawu lweqembu leHighlanders ukuze iqembu liyaleli lokhu lithola imali. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Elemelika lidume ngokukhokhela ukuphathisa enhlelweni zentuthuko ezamazwe omhlaba ikakhulu kwezempilakahle lenhlala kahle kaZulu. Lolu ncedo luvela ebantwini balelo lizwe emithelweni yabo e-tax abalethemba lokuthi lolu ncedo luqondiswa ebantwini abaswelayo ngempela njalo bencedakala ukuthuthukisa inhlala kahle yabo. Kodwa ke inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization yona yehluleke eyayo indima ikakhulu ku hlelo zokumelana le-COVID-19 leminye imikhuhlane ethe yaqhamuka eminyakeni edluleyo. Kutsho isikhulumeli sogatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe womhlaba ese-State Department uMorgan Otagas embikweni awethuleyo. Phezu kwalokho, iWorld Health Organization iyalo kwamukela iziqondiso eziqhakathekileyo zokuguqula indlela esebenza ngayo okungaqalela ekuzehlukaniseni iveza inkululeko yokusebenza izimele kungela kweyamela kwabebandla lezombusazwe ele Chinese Communist Party. Ngenxa yalokhu elebeli kaselithatha isinqumo sokuphuma ekubeni lilunga leWorld Health Organization kusukela ngoNtulikazi 6 womnyaka ka-2021. Ukuzinikela kwelemelika enhlelweni zentuthuko emazweni asathuthukayo kwezempilakahle kuzaqhubeka kuqinile. Ngaphambilini kokuphuma kuWorld Health Organization, uhulumende weMelika uzahlola indlela ezintsha zokusebenzelana lengcwethi lengatsha zayo lamazwe asathuthukayo ukuze kuvinjwe ukuqhamuka kwemikhuhlane elakho ukudala ingozi lomonakalo omkhulu ngokusabalala masinya emazweni womhlaba. Kusukela ngomnyaka ka-2001, uhulumende weMelika usephathise amabhiliyoni edlula ikhulu $142 billion kunhlelo zokucwayisisa lokuvimba umonakalo ongadalwa yimikhuhlane enjengengculaza, i-HIV and AIDS, uqhuqho lwemalaria, ufubo lwetuberculosis, owe-ebola leminye eminenginengi. Sivame ukwabela angamabhiliyoni angabalichumi $10 billion ngomnyaka kunhlelo zezempilakahle emazweni womhlaba. Ngakho-ke lolu ncedo luzabe soluphethwe kabili lonyaka lapho sizama ukuncedisa empini yokulwisana le-COVID-19 emazweni womhlaba, kutsho isiphathamandla sohlangothi oluphathisa amazwe womhlaba olwe-USAID, u-Assistant Administrator for Global Health, Dr. Alma Golden. Elemelika yilo elikhokhelayo ngenhlelo zokunceda abaswelayo kwezempilakahle lakwezenhlalakahle ngokuzinikela kwabantu balelo lizwe, kutsho uDr. Golden. Njalo sizoqhubeka sizinikela ekweluleni isandla somusa ukuthi sifinyelele kulabo abadinga uncedo abangeke baluthola laloba ngayiphi indlela emazweni womhlaba.
Kanyele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Donald Trump walemelika kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa mhla ka-3 ngolwezi. Umnumzana Joe Biden bangxikilene bachukana kwingxoxompikiswano eyenziwe izolo ntambama. Kulabanye abantu abalokhe bethandabuza ukubana i-MDC ithi ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, le MDC Alliance ekamnumzana Nelson Chamisa angamanyana alwisane leZANU PF. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.